sarudzo dzemaprimaries kana kusarudzo dzekutanga muDemocratic Party dzekuti vatsvage achavamiririra kuzokwikwidzana navatrump dziri kunakidza asi dziri kurakidzawo zvakare atingati pachirungu maweaknesses edemocracy nekuti tiri kuona kuti vamwe vakabvira kare vanosanganisira vari kunyanya kutungamira izvino izvi vaBernie Sanders navaButtigieg nevamwe vavana former vice president Joe Biden vakabvira kare vachikambena asi taakuona kuti papindawo imwe shangwiti yezvemari vamichael Bloomberg vapinda nemutsindo chaizvo vakashandisa mari inotosvika 400 million mari yekuno kuamerica yekukambena chete vachiita maadverts izvo zvavasimudzira zita ravo chaizvo zvekuti kunyange vasina kukwidza mune dzimwe sarudzo dzakambotanga kuitwa kuna naOhio uku zviri kutarisirwa kuti vanogona kutowana mavhoti akati wandei kupfuura vamwe vakange vachikwikwidza kubvira kwekutanga pasarudzo mbiri dzati dzaitika pari zvino zvaakuonawo kuti zvaakuunzawo nyaya yekuti vamwe vavo madhemokrats ava vaakukomburana kana kuti vaakusimudza nyaya yekuti vanoona sekuti vane mari ndo vava kutenga vanhu kuti vapinde pachigaro zvaakuda kukanganisa demokrasi yemuamerica
munoona here vagoni nhoroondo yavabloomberg ichivabatsira kuti vasarudzwe kumirira bato redemocratic party musarudzo yemutungamiri wenyika
nhoroondo yavabloomberg ine kaviri pekutanga tikatarisa mashandiro avo muhofisi munhu akaita mutungamiri kana kuti meya wekunew york kakati wandei kasiri kamwe chete kanopfuura kaviri vachiita meya ikoko nguva iyoyo yavanga vachitungamirira guta renew york zvinhu zvaifamba uye vanhu vaivafarira kwete tichitarisa zvematongerwo enyika asi tichitarisa mafambisirwo anoitwa mabhizinesi vemabhizinesi vanofara chaizvo nekuti vabloomberg munhu ane mari yakawanda anotonzi pasi rese ndiye munhu wechipfumbamwe akapfuma kudarika vamwe vanhu vese pano pasi saka vemabhizinesi vanoona sekuti vabloomberg munhu anoziva zvemabhizinesi anoziva kufambiswa kwemari asi vanhu nje vanhuwo zvavo pane nyaya inonetsa yekuti vabloomberg pavanga tikadzokera kugore ra2015 vane zvavakataura zvaishora kana zvaiita sokutsoropodza vanhu vatema nemamwe maminorities tichienderana nenyaya yecrime yekuparwa kwedzimhosva nemamiriro emutemo izvo vari kuedza kutsanangura izvozvi vava kuti vakumbira ruregerero nekuti vanoona vari kuti ivo pavaitaura izvozvo vanga vasina ruzivo rwakakwana nezvavaitaura asi vamwe vazhinji vava kuti aiwa yangova misodzi yekutanda nyadzi asi mumwoyo mavo chaivo vabloomberg vanenge vanowirirana kunyanya nevachena vane mari vasinganyanyi kutarisira vanhu vane urombo kana kuti vasina mari dzemamiriyoneye nemabhiriyoneyedzi zvinovavo zvinopa mukana kana takatarisa iye zvino izvi munhu anyaya yekutarisirwa kudivi remadhemocrats ndivaBernie Sanders vaBernie Sanders vane meseji yavo yakasimba chaizvo inoitwa pachirungu inonzi rezonet kana kuti inodayirwa zvikuru chaizvo nemavhoti vemadhemocrats asi tikatarisawo zvakare vamwe mumadhemocrats imomo kunyanya vamwe vavo vava navo kudare reparamende yekuno vanovati vanoita vanozvibudira pachena vachiti vanoda zvesocialism zvinorambwa muno muamerica saka vaonekwe semudhemokrati chaiye chaiye zvakangofananawo navabloomberg iye zvino izvi tanzwa nhasi chaiye vaimbova mutevedzero wemutungamiriri wenyika vajoe biden vachiti vabloomberg havasi mudhemokrati nguva yese vanga vari vachiita zvemarepublicans iye zvino izvi vava kuda kungouya chete kuti vawane kusarudzwa saka tiri kuona kuti pane kukandirana nyoka mhenyu nekutatsurirana asi tikazopeta nokutarisa toona ka kuti ndo dhemokrasi ndo maitirwo esarudzo chimwe chinganyanya kuti tinakidza kunyanya vatereri vedu vari kumusha ndechekuti kunyange zvavo vachipokana mukutaura kana kuti mumapolicies hamunzwe vachitukana kana kurovana kana kuita zvikwata zvikwata zvekurwisa kunzi pazodeurwa ropa tiri kuona maturity yedhemokrasi kana kuti kushanda kwedhemokrasi kunoreva kuti kupesana kwepfungwa asi kana toenda mukuzeya nyaya iyi nekuti umwe neumwe anenge achimira achiti ndisarudzei nekuti ndinokuzokuitirai zvakati zvakati. Tinoona kuti ibattle of ideas, haisi battle yezvibhakera sezvatinoona zvichiitika kumusha kwedu uku. Tikatarisa iye zvine izvi mabiriro akaita sarudzi yatakatarisana nayo yekuNevada, tinoona sekuti Bernie Sanders ndo vachange vachatora mavhoti akati wandei. Tikatarisa anonzi mareference for mathematical modeling iye zvine izvi, tinoona sekuti Bernie Sanders ndo vachatungamira vachiteverwa nava Buttigieg pamwe vachizoteverwa namai Elizabeth Warren koya Amy Klobuchar. VaJoe Biden vane mukurumbira womunhu wekuzikanwa chaizvo semunhu akagara mupolitics, asi hationi vachibuda nemavhoti angashamisira kuNevada uko. Ndikadewo zvakare kuti tichiita iyo comparison pari zvino kumira kwakaita kumademocrats vane madelegates akati wandei, ndinoti vanhu vanzwisise kuti pakupedzisira kwazvo vachahwerengedza kana kuti vachaunganidza madelegates anenge achiwanikwa mumaprimary kumastates esaya. Pari zvino kumira kwazvakaita vaPete Buttigieg vane madelegates 22 vachiteverwa navaBernie Sanders vane 21, koya mai Elizabeth Warren vane 8, Amy Klobuchar vane 7. Tikatarisa kudivire kwozoita vamwe vari pasi apa, tikatarisa kudivire maRepublicans yakuti vanhu vazivo zvakare kuti kumaRepublicans kune zviri kuitikawo zvakada kufanana nekumaDemocrats. Pari zvino vaDonald Trump vane madelegates 61, vanova kwikwidza kana kuti vanoda kuramba vachiva kwikwidza vanonzi vaWilliam Wade vane delegate imwe chete. Saka tinoona zvedu kuti kumaRepublicans aiwa zviri pachena kuti vaTrump ndo vachange vakamira nebato ravo, asi kumaDemocrats pachine makwikwi anoenda mberi. Asi tikatarisa nenhoroondo yavo yebato ravo remaDemocrats, tinoona sekuti makwikwi chaiwo achasara pana vaBernie Sanders naMichael Bloomberg meyava. VaBloomberg vacharamba vachienderera mberi nenyaya yekuti vane mari uye vanokwanisa kushandisa zvitv kana dzimwe nzira dzekuadvertisa kana kuti dzekuzvishambadza nekukoka kuti vanhu vauye kwavari. Vamwe vazhinji vanenge vasina mari yakawanda yekuramba vachikwikwidza kudaro. Zvodzokera paya pandambotaure kuti pane vamwe vaakusimudza misoro vachiti aiwa ka demokrasi hazvirevi kuti ane mari anofanira kutenga mavhoti. Zvinenge zvaakudharuta kana zvinenge zvaakuita kuti chimiro chokuti demokrasi inobva yashaya chimiro kana yava yave kutengwa nemari.
Maonere yenyu takatarisa pana vaBloomberg navaSanders, ndiani chaizvo angakwanise kukwikwidzana zvine mutsindo navaTrump?
Kana toenda kumazwe matongerwo enyika, angakwanise kukwidzana nevaTrump zvisina chete kana kuti zvinonzi pano paita mitsindo mikono yarwisana ndevaBernie Sanders, nokuti vaBernie Sanders vanodiwa nevanhu vakawanda chaizvo chaizvo. Mukatarisa nhoroondo yavo kubvira kumaelections a2016 uko kwavainge vachikwikwidzana namai Hillary Clinton, vaBernie Sanders vanodiwa nevanhu zvekuti kunyange pari nhasi vazhinji vari kuti vaBernie Sanders vakamirirwa kubato ravo ikokoko. VaBloomberg tikaipirigura nyayai, tikatarisa vaBloomberg ndibhirionee, munhu ane mari yakawanda chaizvo kupfuura yavaTrump. Saka kana toenda ikoko kwekuti ane mari ndiani uye anogona kutaura zvisinei nezveudzamu hwematongerwo enyika, vaBloomberg tinoona vari pamusoro. Zvekuti dezvaita semaonero edu isusu, kana maDemocrats achida kuhwina vangatobatanidza baba vaBloomberg, Michael Bloomberg navaBernie Sanders ndo kuti vakurire vaTrump. Vakasadaro hationi vachikunda vaTrump, nekuti vaTrump vanoshandisa nzira dzinenge dzechigandanga, havatevedzere zvine mutsa kana kuti zvine gwara reunhu zvekuti munhu mukuru anotaurawo zvakadzama zvinonyarikana. VaTrump vanongobhotomoka vachishandisa chero nzira yavakwanisa kushandisa kuti varambe vachienda mberi. Saka vaBernie Sanders havakwanise kuzviita izvozvo. Tikamisa vaBernie Sanders vari vega kana kuti neumwe asiri vaMichael Bloomberg, vanodyiwa navaTrump, vachidyirwa nekuti vaTrump havana tsika yekuteedzera kuti izvi zvinonyarikana pane vanhu kana kuti ngatiite inonzi civility. VaTrump havana izvozvo, chavanoda kukunda chete. VaBloomberg tinoona vachigona kukwikwidzana navaTrump kana tasvika panyaya iyo yekuti makono ari kutema naye, imbwa iri kuti yadya imwe nzeve yadya imwe musoro. tinoona va Bloomberg vari vanokwanisa kuzviita, asi hationi va Bloomberg vane tsigiro yakanyatso kusimba kubato rema Democrats. Zvinoda kuti zvinenge zvakuda kuti umwe wavo ouya nevanhu, umwe wavo oita zvichigandanga izvi. Ndokutoti tione kuti vangakundawo va Trump kana kuti vangakukidza zvokuda kuvakunda. Vakasaita izvozvo, hationi ma Democrats achibudirira.